Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kukadzi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya irimo ndeye kuti uyu musangano uyu hauna kuti ndo dialogue yacho. Yakanzi izvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Tikana pachiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vodaidza vemapato anopikisa kuti vatange kuita nhaurirano kuState House nhasi.
We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Union Address. Varayiridzi voenderera mberi nekuratidzira munyika yose. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano kuState House nemamwe mapato anopikisa akakwikwidza musarudzo dzegore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa harisi kutarisirwa kupinda musangano uyu sezvo riri kugunun'una zvakanyanya nekusungwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzaro uye kumanikidzwa kuenda muupoteri nekurohwa kwevamwe. Musangano uyu unonzi ndewekutsvaga nzira yekutanga kuita nhaurirano munyika. Mutungamiri werimwe sangano rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, uye mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku, vanoti vari kuzopinda musangano wanhasi uyu. Dr. Manyika vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu kunotaura kuti hapana nhaurirano dzingaitwa kana masoja achiita basa risiri ravo uye kana majeri akazara vanhu vasina mhosva.
Ndakaona invitation nezuro yakabva yanga yakasainwa naDr. Mshakespeare yaiti invite us State House. Inini pandimirende up zvandinofunga zvinofanira kuitika pasati paitwa musangano wekuti vanhu toita sei kuti gadzirise mamiriro ezvinhu. Pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende.
Zvinhu zvamunoda kuti zvitange zvagadziriswa nehurumende pasati paitwa musangano ndezvipi?
Nyaya iripo ndeyekuti uyu musangano uyu hauna kunzi ndo dialogue yacho. Yakanzi izvo ngatisanganei kuti titaure framework yedialogue. Kuti kana pachiitika dialogue pane kufanira kunge pachitaurwa zvipi. Kana tiri kuzoita musangano beyond uyu washedzeko, pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa nehurumende. Vanofanira kubvisa masoja kubva pamastreet and vanofanira kunyatsogadzirisa nyaya yekuti masoja haazowanikwe pamaroadblock kana kuita anything zvelaw enforcement munyika muno, nokuti harisiriro basa ravo. Ndokugadzirisa maconditions ekuti paitwe dialogue. Nyaya iyoyo vaMnangagwa vane simba rokuti vaiite.
Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura fari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Zvichakadaro vakuru vakuru vemakereke veZimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti musangano weState House wanhasi wakasiyana neuchaitwa nemusi wechina kuHarare International Conference Center. Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti vamwe vanotarisirwa kumusangano wavari kuronga nemusi wechina vanosanganisira utungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vachamisa vatungamiri vemapato anopikisa akasiyana siyana vakuru vemakereke vatungamiri vemasangano anomirira vashandi vakuru vemasangano vanhu anorwira kodzero dzevanhu vemabhizimisi nevamwe. Tanonoka Wande abata zvakare Dr. Mutata kuti tinzwe nezvemumwe musangano wavo wenhauriranho.
Musangano wanhasi musangano wakokwa nomutungamiri wenyika kumapato ezvematongegwe enyika kuti vataurirane pachavo semapoliticians. Wakasiyana nomusangano wadaidzwa namakereke, nokuti musangano wadaidzwa namakereke wakanangana neutungamiri wemasangano akasiyana siyana anoincluda mapolitical parties. But vanhu veindustry, utungamiri weindustry, mabhizimusi, vakamiririra madzishe, vatungamiri vecivil society, diplomatic community, vatungamiri vemakereke. Saka utungamiri wenyika yese huri kuzonamatira nyika nokushuvira nyika kuti itange hurukuro dzakanaka dzekuti nyika ipfuurire mberi iri pamwe chete.
Imimi musangano wenyu unoitwa kupi?
Musangano wedu uri kuitwa kuHICC nechina chitanga na 8 o'clock munhu wose anenge agara pasi.
Asi munotarisira vamunangagwa navachamisa kuti vangakwanisa kusvika?
Ndozvandataura vahwande kuti tinovatarisira vese, nokuti uyu hausi musangano wematongegwe enyika, musangano wadaidziwa namakereke. Saka wadaidziwa utungamiri wese, saka tinovatarisira kuti vange varipo. Uyezve tinotarisira one vatungamiri vemamwe mapato, asi tinotarisira zvikuru utungamiri hwevamwe vatakakoka, nokuti hurukuro iyi inoda vatungamiri vemamwe masangano akaita seindustry uyezve nevatungamiri vemakereke. Hurukuro yedu yomusi wechina inotanga kuri kushumira Mwari tiri pamwe chete nokufungisisa zvikuru pamusoro penyaya yegwendo guri mberi kwedu gwekuti tiite nhaurirano yenyika. Asi iyo nhaurirano pachayo ichazotanga pamazuva atinotarisira kumberi.
Aho vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, the Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutumira nhumwa kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisa dzemusadhak uye kuna sachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame. Izvi zvinotevera kushorwa kwavari kuitwa nemasangano akaita seUnited Nations, nyika dzakaita seAmerica neBritain panyaya iri kupomerwa mauto nemapurisa ekupfuura vanhu. Vaimbova gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChris Mutsvangwa vanga vari kuZambia neZuro vachiita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaLungu ndivo sachigaro weSADC Troika on Politics and Defence. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vari kuteerera kurudziro yekuramwa mabasa iyo yakaitwa nemasangano anovamirira kusanganisira PTUZ, ZIMTA neATUZ. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda muchinoi, Bhangeti, Karoi nekadoma zvanga zvisina vadzidzisi avo vatanga kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mumwe mudzidzisi anoshanda pachikoro chekumhangura asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti abatana nevamwe vadzidzisi kuramwa mabasa sezvo vave kunonga svosve nemuromo. Mudzidzisi uyu anoti zvekushishidzirwa kuti vadzokere kubasa hazvishande sezvo vakabvira kare vachivhundutsirwa.
Izvozvo tazvijaira, ndo magarira atagara tichiita. Tingati kubva kumakore okunana 2007-2008 ndo mararamiro atatichingoita iwayo, saka mathreads hatityi.
Mumwe mudzidzisi vaPatrick Chombe vemuchinhoi vanoti vabatana nevamwe kuramwa mabasa senzira yekutevedzera kurudziro yakaitwa nesangano ravo reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ.
Kune ministro action akadezira Matias Zinyenzira atinobelonga to. Ina my member was the PTUZ, so I'm following that instruction.
Vachobe vanoti havatye kuzvidzidzirwa sezvo zvikonzero zvavari kuramira mabasa zviri pachena uye zvichinzwisisika nemunhu wose ane hanya neupenyu hwevanhu.
Ndofunga zvikonzero zvedu zvakangozvinakira zvega zvekuti hatifundi pane munhu angada kufundisira mwe munhu.
Vadzidzisi vataura nestudio 7 vabuda pachena kuti gurukota rezvedzidzo yepasi Vapo Mazima vakatadza nekukurudzira kuti vadzidzisi vasaramwe mabasa vachiti havasi ivo vakatanga kuronga nyaya yekuramwa mabasa. Sachigaro P2UZ mudunhu reMashonaland West vaAustin Mutapa vanoti vaMazima havazive pekugumira.
Patakaenda kustrike havasi minista Mazima vakadaidzira kuti ende kustrike saka havana kodzero yekudaidzira futi kuti maticha dzokerai kubasa. Uyezve takaona pachivhitivhiti nezuro pane vanhu vaitaura kuti tawirirana nehurumende kuti tirege kuenda kubasa. Vanhu ivavo vakabuda vachitaura pachivhitivhiti havana kana mamembasi. Ngavaende kumamembasi avo vanhu vaudza kuti isusu tawirirana nehurumende kuti tidzokere kubasa. Bhozi tinoshamisika kuti miting yacho ine zuro Putuzi yaivapo, Zimti yaivapo, but hatina kana munhu wani weputuzi kana weZimti watakaona achitaura.
Vamutapa vanoti chaita kuti masangano anomirira vadzidzisi abatane nhasi mukuramwa mabasa inyaya yezvikonzero zvaari kuramwira mabasa zvavati zviri kurwadza mudzidzisi wose munyika.
Chiri kuita kuti tistrike yedu ive successful ndekuti maissues atiri kutaura kumaticha magenuine issues ndoari kuvaafekta chaivo.
Vadzidzisi vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavari kutambira ishoma zvikuru apo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimbotarisa musoro wenhau iri mumapepanhau emunyika. Pepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti dare remakurukota rine urongwa hwekumutsiridza kambani yeAir Zimbabwe uye riri kuda kuti kambani itenge ndege ina dzemhando yeBoeing 777 kubva kuMalaysia. Dare rinotiwo riri kudawo kuvandudza mashandiro eZesa neGMB. Mubepanhau reChronicle mune musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano wekutenda vatsigiri vavo kuPelandaba Stadium muGwanda nemusi wechishanu. Bato reZANUPF rinoti izvi zvinotevera kukunda kwakaita ZANUPF musarudzo gore rapera. Topedzera nekutarisa bepanhau reNews Day iro rine nyaya yekuti mukuru weProphet Healing Deliverance kana kuti PhD vaWalter Magaya vakabhadhariswa mari inosvika mazana manomwe emadhora mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wezvemushonga inorapa kana kuti Medicines Control Act mushure mekunge vatanga kushambadzira mushonga wavo unonzi Aguma wavaiti unorapa chirwere chemukondombera cheHIV AIDS. VaMagaya vakabvuma kuti vainge vaine mhosva. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ndinokumhurusai mose vashamarari vari paAmerica. Ndichiti ini ndinofara zvangu nezvemuri kuita tinotubudisawo paStudio 7 vanhu vachitinzwawo zvichemo zvedu nokutaura kwedu kutonga tichiita manzwi edu imu michitinzwisisawo.
Ndapota ndapota, ndini Israel Guruta paChipinge. Chipinge Mbeure, ndapota babawo hatichavadi pachigaro, ngavabva havachakoni kutonga. Munhu usikakoni haakoni. Ngatadzawo kumbosimudza kana chinhu wani pavhiki regara apinda reshe echitonga zvakadai. Vaidai asaratidza here simba racho? Kunyepa kwanyanya, kuuraya ndokwavari kukona. Hama dzedu dzashatirwa, vakatiurayira hama dzedu, iveso vari kuangira kuita zvisizvo. Haangabve.
Makadii vatori venhau veStudio 7? Tinokutendai nebasa guru ramunobata rekutipa nhau dzemuZimbabwe zvinoitika muZimbabwe. Nekuti imo muZimbabwe havatiudzi chokwadi, Mastation hao, EZBC, ano nyepa, ano vanza chukwadi. Saka ya miti no kutendena kutu minutu uza chukwadi chinenge chitika munyika. Chinenge chichivanzu kwa. Iwo vano vanza shakashata, vachibulisa shakanaka. Chini wadako ziwa zose, zawaru kita shakashata, zoshukuli tijisio, tinde supi zirikitu. Andinu ya kuruwa ziwa, neku rashika kwa upe mkwa vana wezi babke. Mwaru kitu kwa munyika. Kwa wako nziri wane mautu. Mautu wano wasi na kujiza, wakati wana mkadi. Wakaswa kuchuhutu, wanga wagumira ma grade 7. Wakanzinda wete mautu. Saka munu wasi na kenda kuchikoro, unu shupa kutianzu usisi. Then wanga wale wano wakajiza, wanga wasi na pohura iwamu. Nukuti muna wakajiza, unu rezena. Saka tinoti endane, kuruwe wa munu titila watoruwe studio 7, mchitu uza surikitika. Arambaye makadaro, basarambu kita ibasa mkurucha isu. Luku sisa wana wazimbabu, kose kwa kose nita tusoka tirikuno, inindri msa tafrika. Zara angu uruku zaru wandi, chauri. Inini ndo nzimbada, ndo zara nchuda na roku timbada. Nukutika andika tora, sara nguro kuzaruwa, wano kuna shunguru za ama za hongu kumusha. Ndo waziwa wano kumusha kutivano waka shaka shukuru kwafu. Saka, ati noti enda ndo rupiru kwa moti itira. Bambaya maka daro, tunongona mata kuna mga rukuti, babaya nzuwa kuchema kuhidu. Nekuti, baba wakati iwe kujesu kristu. Wakati kukwa kumbira wanopuwa kwa kukuza unawana wana wakatsakano zaruriru. Saka mwana mata uri mkuru ndo kusudeno maru wango tizarurira. Shubiri hiyo na Zimbabwe ya etika. Enyika ikutuongwa ni masamu, ni matiemu. Saka maharide hatu kundi sata buda. Patiri sana na pota haku buda. Wana Zimbabwe ngatina mbitaka shinga.
Wana munu unotaura hiti katibibe presidente Mnangagwa uyu mukana. Ugazia zunu munu uruku ya ndizu. Isusu turufa ni nzara. Kwa vera rina chingozi mukana mukana zunusika shandi chino. Apana na chirufa mbanga na kawana. Saka isusu yuzu alisha zutereri. Chita utodopi. Eru munu asia. Apo wangu 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 nyika. Zunu zuite zanganaka. Apana kana munu wangu kufura business Mzimbabwe. Hurumende ikanese na uchinja. Hurumende ikachinja pakata kana eni imwe hurumende. Zunu zuno naka Mzimbabwe. Patipani kwa rene zanu yoyo. Apana hino fama.
Makadi mazwano. Tino fara jose indi naitwa. Metafazo. Upoera. Tinofara chaizvo kusangana muchirongwa chino. Tinokumbira mundifonerewo ndineshuvire yekumbotaura metafadzwa netititi kumusha kuboyera timbotaurawo fara kupinda muchirongwa tatenda.
Makateerera ku Studio 7 tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump nasi vatura mashoko kunyika yavo epiri vave mutungamiri wenyika kana kuti Second State of the Union Address vari pamberi penhengo dzematare eSenate neParamende yepasi mu Washington DC vachiti vari kukurudzira kubatana nekushanda pamwe chete kwemapato ezvematongerwo enyika munyika yavo. Mutoro wedu wenhau Jonga Kandembiri anotipa nyaya inotevera.
Vachichingamidza nhengo dzeParamende, mudzimai wavo amai Melania Trump pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvose vaTrump vati apo vari kutanga Paramende itsva ivo vakazvipira kushanda nevamwe kuti vakunde vachimirira zvizvarwa zveAmerica zvose.
Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber, hoping that we will govern not as two parties, but as one nation. The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Vati mashoko avo ana kunangana nekuendesa mberi zvido zvebato reRepublican Party kana Democratic Party, asi kuti mashoko avo mashoko evana veAmerica. Vati senyika vanofanirwa kuramba zvematongerwo enyika zvekudzoserana voshandisa mikana inounzwa nekushanda pamwe nechinhu chimwe chakanaka chavanoshuvira.
Together we can break decades of political stalemate. We can bridge old divisions, heal old wounds, build new coalitions, forge new solutions, and unlock the extraordinary promise of America's future. The decision is ours to make.
Nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzechidzimai dzanga dzakapfeka mbatya chena idzo dzaishandiswa semucherechedzo wekurwira kodzero yekuvhota kwemadzimai. Mutungamiri weAmerica atiwo mukati memakore maviri kubva pasarudzwa hurumende yake yafamba nekukasika zvisati zvamboitika mukugadzirisa matambudziko asiyiwa nevatungamiri vemapato ose kwemakore akawanda.
Over the last 2 years, my administration has moved with urgency and historic speed to confront problems neglected by leaders of both parties over many decades. In just over 2 years since the election, we have launched an unprecedented economic boom, a boom that has rarely been seen before. There's been nothing like it. We have created 5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do. But the fact is, we are just getting started.
Trump vatiwo madzimai akawanda akwanisa kuwana mabasa kudarika kare.
And we have unleashed a revolution in American energy. The United States is now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. And now, for the first time in 65 years, we are a net exporter of energy.
Panyaya yemudhuri vaTrump vati paramende ine mazuva 10 asara yekuti ipasise bhiri rinowanisa mari kuhurumende yavo kuchengetedza nyika uye kudzivirira muganhu wenyika wekuchamhembe. Vati iye zvino yave nguva yeparamende yekuratidza pasi rose kuti America yakazvipira kupedza kupinda kwevanhu munyika zviri kunze kwemutemo uye kuburitsa mubhizimusi vanoyambutsa vanhu ava miganhu, vanotengesa zvinodhaka nevanofambisa vanhu zviri kunze kwemutemo. Vati manirano vari kukumbira kuti vanhu vadzivirire muganhu wekuchamhembe unotyisa uyu kuburikidza nerudo rwevanhu vedu nenyika yedu. Vati midhuri inoshanda uye inochengetedza upenyu, vakakurudzira kushanda pamwe chete kuteererana nekuwirirana zvinozoita kuti America ichengetedzeke zvechokwadi, vachiti ibasa revanhu vose rekugadzira nzira yekupinda kwevanhu munyika inochengetedza upenyu nemabasa ezvizvarwa zvavo.
Tolerance for illegal immigration is not compassionate, it is actually very cruel. One in three women is sexually assaulted on the long journey north. Smugglers use migrant children as human pawns to exploit our laws and gain access to our country. Human traffickers and sex traffickers take advantage of the wide open areas between our ports of entry to smuggle thousands of young girls and women into the United States and to sell them into prostitution and modern day slavery.
VaTrump vati vave kuita kuti zvive pachena kunyika yeChina kuti mushure memakore ichinangana nemaindustry avo uye kubanjere dzekugadzirwa kwezvinhu kuba mabasa eAmerica nehupfumi hwavo zvose zvinofanira kupera. VaTrump vaifanirwa kupa mashoko avaya kumhuri yeAmerica svondo rapera musi wa29 ndira, asi vakatadziswa nemakakatanwa aivepo pakati pavo nebato rinopikisa reDemocratic Party ayo akasvitsa pakuvharisa mamwe mapazi ehurumende. Asi vachipindura mashoko avaTrump aya vakamirira bato reDemocratic Party, nhengo yebato iri amai Stacey Abrams vekuGeorgia vati vanhu vemuAmerica vari kushupika zvakanyanya zvekunonga svosve nemuromo, izvo zvinozoita kuti vashandi vakawanda vararame nemuhoro wepamwedzi nemwedzi nekuda kwekuoma kweupenyu. Vativo kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende kwakakonzerwa navaTrump. Amai Abrams ndiwo mudzimai wechitema wekutanga munhoroondo yeAmerica kupindura mashoko emutungamiri wenyika uye mumwe vatema vashoma-shoma vati vaita izvi. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti hapana zvitsva pane zvataurwa navaTrump zvavanofunga kuti zvingaita kuti mhuri yeAmerica ive nemaonero matsva.
Paekonomi vari kufara havo, asi kufara kwacho handisi kunyanya kuona kuti kuri kubva papi, nekuti makaona pakavhara hurumende masvondo mashomanana, vanhu vanga vava kutochema kuti havana mari. Saka recovery yavanotaura iyi, I think recovery yemanumbers.
VaTrump vakavimbisa kuti kana vakasawirirana panyaya yekuvakwa kwemudhuri vaizovhara zvakare hurumende yavo nemusi wa15 mwedzi uno. Vakati danho iri rinogona kutora nguva yavasina kunge vataura kuti hurumende inenge yakavharwa kwenguva yakareba zvakadii.
Munhu ari kuedza kutyikidzira vanhu. Asi kutyikidzira kwake kungafadze base yake, vaya vagara vachimusapota. Asi kune vaya vasingaonerani naye panyaya yemudhuri uyu, handioni vachichinja muonero avo. Mudhuri wacho hauna budget. Hapana chotaura kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya kuno ndo vanonyanya kucommit macrime kupfuura vanhu vagare vemuno. Kungoda kufundisira vanhu.
Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi, tine muimbi ari kusimukira anoimba nziyo dzechitendero Shadrack Stole. Ngatinzwei hurukuro yaaita naEvans Zininga weStudio 7 mushure mekuburitsa damba refu rake rekutanga rinonzi Yakwana Nguva.
Tinozi Shadrack Stole, tinofarira kuimba gospel music. Tichingoimba gospel music kuchurch kubvira tine 80s. Saka ndakazofunga zvekuda kurekoda album na 2004 nemabrothers angu. Saka takatadza kuirirana pakati penyaya yetime kuti tisangane kuti tinatsorekoda album. Saka ndakazofunga 2018 kuti anovega nditese ndirekode ndiri ndega. Ndopa ndakazorekoda kutanga muna June album randarelisa manje zvinonzi Yasvika Nguva, rine 5 matracks. Yasvika Nguva isong inotaura kuti yasvika nguva yekuti tibve pane zvakaipa tiende pane zvakanaka. Kwandiri ndingangoti inongotaura kuti yasvika nguva yekuti ndichiita zvekudenga, ndichi record all music. Kudenga kumusha isongo inotaura nezvekuti pasi pano kutamba. Saka tinofanira kushingirira kuti tiite zvakanaka kuti tikwanise kuenda kudenga tiri vatsvene. Masoni nanzi wakarurama inotanesa Jobu. Kuti akanga ari munhu wakarurama akasangana nematambudziko mazhinji, asi akatsungirira kusvikira azowana mubayiro.
Tinotenda zvikuru Evans achitaura nemuimbi Shadrack Stole. Vane dzimbotsa vanenge vachida kuti tiridze pachirongwa chino, makasununguka kuti tumira kuno kuStudio 7 tobva tadzikwenya tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa musoro wenhau zvakare, varayiridzi voenderera mberi vachiramwa mabasa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voparura mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Tinotenda vateereri, ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeEasy Ndebele.